Neo Maria Nageletini and the Muta, we had it together Neo Mugatuangu Chochina, Chiona, Ubaza Bandino Jandani, no Tamira Marichoma, Nigatara Imwe, Nigatara Metenezi. Dinavanda chaya Maria ugadala lendi kana Maria sipo chayo ndiso iwana uyaditokera neo mukadzi wangu chochina chiona kubaza kwandino shanda ndino tamira mari shoma ndikatora imwe ndikabadala maintenance dinavanda chaya Maria ugadala lendi kana Maria sipo chayo ndiso iwana uyaditokera neo. We had it together.